mashoko aya ataurwa nemuwa vatevedzeri vemutungamiri webato iri vanelson chamisa pachirongwa chekupa chikafu mhuri dzevamwe vanhu vakafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kuitira kuti vabatsirikane panguva yekisimusi vachitaura pagungano iri range rakarongwa nevechidiki vebato iri pamuzinda webato iri vachamisa vati bato ravo richaramba richirangarira vese vakarasikirwa nevadikani vavo uyewo vanotarisira kuti mhuri dzese idzi dzichawana rubatsiro kana bato ravo rava muhurumende vachamisa vati bato ravo rinoda kuti vanhu vagare murunyararo uye havasi kuzotsiva kupondwa kana kukuvadzwa kwakaitwa nhengo dzavo kana vachinge vave kutonga
tine mudhatabhesi medu tine 66,000 people who survive maanoti mavictims maritova ti mahero vari padhatabhesi of this genito yenew zimbabwe vane vasina dzimba vamwe vakaremara vamwe havana mitezo vamwe vakapisirwa kana kutorerwa mombe zvese izvozvo tinazvo ende chinangwa chedu ndechekuti tumuzimbabwe itsva hatidi kutsiva muzimbabwe itsva hamusine revenge muzimbabwe itsva ndemokuti vakakanganiswa vaya choenda kunokurikirai pahosha dzamakadii dzamakaitirwa asi vakakanganisa vaya vanobara kuti vachiuya vakumbira vorejererwa nyika iyanane ichienda kupi kumberi ano mukumazizeva ndodonzora
mumwe wevechidiki mubato iri avo vakabatsira nevamwe vavo kuunganidza mari yekuti chikafu chapihwa vanhu nhasi chitengwe vaobei stole vati kunyange hazvo chikafu change chisina kuwanda zvakanyanya chichabatsira panguva yekrisimusi
takwana zvakafanira kuti nyange nepashoma patinavo tigone kudzora mufaro mukati memhuri dzakarasikirwa nevadikani vavo kuburikidza nehondo yeshandu dzatinayo mukati menyika yezimbabwe izvo chikuru chatakaona ndechekuti tikasazviita isu hakuna mumwe anogona kuzviita tikasarangarira mumwe vedu hakuna angagona kuvarangarira so ise vechidiki mhaka nechikonzero kuti tine mufungo wevabereki nehama pamwoyo pedu takaona zvakafanira tigone kubatsira nedanho iroro
vasitole vatiwo pane mamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevakuru vakuru mubato iri vakabatsirawo kuunganidza zvinhu zvapihwa vanhu nhasi mhuri makumi mashanu kubva kumatunhu ese munyika dzapihwa chikafu pasi pechirongwa ichi icho zvinodaidzwa kunzi Christmas goodies baba veimwe nhengo yemdc yechidiki iri mutirongo yuvhoni musarurwa vamalvin musarurwa vaudza studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nevamwe vayuvhoni mumdct
zvinhu zvinofadza asi zvinoti mavanga aya ari pavanhu anonyevenuka uno kuziva kuti kunyari wavo vanhu vakapinda mumatunzu avakapinda asi vanosanganawo nevanhu vanenge vachivarangarira kouya kuti vana vari kutaridza kuti vane gwara vanoziva kwavari kuinda nezvavari kuita izvozvo
vati vanogara vachinoona mwanasikana wavo nguva nenguva uye vachatonomutambidza chikafu chapiwa nevamwe vake vana vavatonerai ndira avo vakapondwa muna 2008 vapindawo muchiitiko chanhasi uye vafara chose nekupiwawo chikafu nezvimwe zvokuti vabatsirikane pakrisimusi linet ndira atenda chose nezviri kuitwa nevechidiki mubato rababa vake remdct
ndokunzwa kufara chaizvo nekuti tatitombotinokanachekuba chapachristmas nekuti mama wangu vanosenza kukanzurina nasi vasati vatandira mari dzavo vasati vadzwara sandikunzwa kufara kuti taonawo chekubatawo pachristmas
chirongwa chechristmas goodies chakatangwa nevechidiki mumdc makore matanhatu apfuura uye chinangwa chacho kurangarira mhuri dzakasiyiwa nenhengo dzebato iri dzakafa kana dzakakandwa mutirongo pamusoro pezvematongerwo enyika bato iri rinoti rine vanhu vanosvika zviuru zvishanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika uye vanhu zviuru makumi matanhatu nezvitanhatu vakakuvara mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kubva pakaumbwa bato iri muna 1999 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.